Takabuda mudare zuro. Patakaenda kudare nezuro, tatiri kunopiwa mutongo panhaurwa dzimwe dzatanga taita pamberi pedare. Tichiti dzinofarira kuti dzigadziriswe kutongwa kwenyaya iyi kusati kwatanga. Chikuru chataainyanya kutaura ipapo chacho ndechekuti tinoti mhosva dziri kupomerwa musungwa dziri mbiri, kuvako kwadzo dziri mbiri kunenge kusina kuti kutarukana nekuti dzinobva pamacircumstances amwe. Saka pamupemo techiti vanofanira kusarudza chaji imwe yavanoisa kuti musungwa asangane nayo, ane kusarudza dzakawanda sezvakaita izvozvo. Chepiri chataikumbira chachiri chekuti tipiwe umbowo hwekuti muridzi Alpha and Omega bail inova iri pakati penyaya iyi ndiani, nekuti tino neinformation yatiinayo reserve yatinayo ndeyekuti property yeyen individual company haisi property yestate. Zvinova zvinenge zvine kukosha panyaya yakatarisana nemusungwa. Uye takaisa futi chikumbiro chekuti tipiwe information kubva kune vanoita zvemacellphone, remote one neeconet. Munoratidza kuti kwakwanika kutaurirana kuti nhaurwa dzaivako pakati pemusungwa nevamwe vari muchivhuto chiitika panguva iyo inozobata nzira panozoakaparwa mhosva. Saka ii information yato tiona yakakoshera musungwa nekuti inoratidza kusava nemhosva kwavo. Saka dare rakapa mutongo rikapa mutongo richiti tipiwe information dzakakumbira iyoyo. Aike zvimwe tamirira kuti vampiriwe mhosva vachatipa information iyoyo kusati tadzokera kudare. So wa 7 March unofanira kuva musi unotanga kutongwa kwenyaya yemusungwa.
Saka mati mapiwa here magwaro amuri kuda kubva kuEconet Wireless Zimbabwe neNet1?
Magwaro tanga tisati tapiwa, asi tine rimbo netariro yekuti tinoapiwa nekuda kwekuti pava nechisungo chedare.
Ko, zvakakosha sei kuti muwane mapepa aya? Angakubatsirei sei imi segweta amuri kuti ari kuratidza kuti vasungwa vaitaura nani?
Ndisinganyanye kupinda zvangu mudefense iri kupiwa nemusungwa. Zvinenge zvakatikoshera nekuti zvinoratidza kuti zvimuitikiro wazvo wanga usiri wemasanga kipane zvairongwa kusanganisira nemusungwa unova nhengo yeZimbabwe National Army. Hakusi kuti munhu akapara mhosva nemaune sezvinoda kutaurwa neestate, asi kuti zvinhu zvaiitwa mukuronga zviri ramwa. Saka ndozvatishange tichida kuratidza kuburikidza necommunication iyoyo.